Vakasiwa na varume vasina chavana chondo kutanga kurwira vana kudzambara vasimuka vakatanga kurwira vana dzambara vasimuka vakatanga kushandira vana dzambara vasimuka vamwe vatova kumaboarding dzambara vasimuka vamwe vatova kumaboarding dzambara vasimuka varopa fadzi iwo mari Varo pafate iyo mari Shana mutsmai shana
Mare anone
kwande kushanda
Uya anobairira mari
Dewe ufare uya
Takamusiva ne
Shana mutsmai shana
Mare anone kwande kushanda
Shana mutsmai shana
Uya anobairira mavi pasi sada pita Takamusiva ne kushanda
Ukama unamate shira Shana mutsi mai shana
anobairira mavi
pasi
sora takamusiva ne
shana mutsi mai shana
mare anoonekwa ne
bashira mavi unamate
anobairira mavi
shana mutsi mai shana
takamusiva ne kushanda
kuti ndiwe baba ndiwe mai zvese zvakakutarisa kuti ndiwe baba ndiwe mai zvinhu zvese zvakakutarisa zvizinyore vana baba we azvizinyore vana mai we azvizinyore vana mai we panonzi baba ndiwe panonzi mai ndiwe panonzi baba ndiwe panonzi mai ndiwe panonzi baba ndiwe panonzi mai ndiwe Donza 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 usaneta Donza 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 usaneta Shana mutsi mai shana
mare anone
kwande kushanda
uya anobairira mari
Dewe ufare uya
takamusiva ne
shana mutsi mai shana
mare anone kwande
shana mutsi mai shana
uya anobairira mavi pasi sada
Ukama unamate shira
mare anone kwande
shana mutsi mai shana
uya anobairira mavi
pasi
sora takamusiva ne
shana mutsi mai shana
mare anone kwande
bashira mavi unamate
anobairira mavi
shana mutsi mai shana
takamusiva ne kushanda
Baba ndiwe panonzi mai ndiwe panonzi baba ndiwe panonzi mai ndiwe panonzi baba ndiwe panonzi mai ndiwe donza 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 usaneta donza 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 usaneta
mukati wewe mare anone kwane kukunda memoti kauya anobairira mavi pasi sadipora Takamusiva ne kukunda Mukati wewe mare anone kwane kushanda Memoti kauya anobairira mavi pasi sadapita Takamusiva ne kushanda
Simplex Music